Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 4/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanozivisa kuti mapurisa asunga vanhu 10 nevaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwemutsigiri webato reCCC kuGlenview nezuro muHarare. Vedzisvondo pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika vanosainira nachibvumirano cherunyararo kana kuti peace pledge pamberi pesarudzo dziri kwomwedzi uno. Chikwata chemutambo webhora remaoko kana kuti netball chemaGames chinorova Barbados 75-48 asi chichibva changobuda makwikwi eNetball World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura pamusangano.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vati mapurisa asunga vanhu 10 nevaviri avo vanofungidzirwa kuti vaive pavanhu vakatema mutsigiri webato reCCC vatinashi chitsunge vakashayika pamhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika kuGlenview 7 muguta reHarare nezuro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau pamwe nemapurisa nhasi muHarare vakazembe vati hurumende yaudza mapurisa kuti aite basa ravo nemazvo uye kuti vasunge vose vari kuita mhirizhonga pasina kutarisa kuti vabuda mumba mani kana kuti vanobva kubato ripi.
Tapa masimba tataura naComissioner General wePolice vamatanga kuti wese apara mhosva ine zvekuita nemaelections atakatarisana nawo emusi wa 23 nyamavhuvhu gore rino ngaasungwe ngaaende kuchitirongo ngaaende kumazita redzi mhosva.
Vakazembe vati mapurisa hasatokwanisa kubudisa mazita evasungwa nekuti zvinogona kukanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi kuchiri kuitwa. Zvichakadaro mhirizhonga munyika inonzi iri kuwedzera apo kwasara mazuva 10 nemapfumbamwe chete kusvika musarudzo. Vemapato anopikisa vachiti vatsigiri vavo vari kurohwa nekushungurudzwa nevafungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF. Mutauriri weCCC vaGift Ostalo Sizi vavati mhirizhonga iri kukwira kumatunhu akaita seMasvingo, Harare, Midlands pamwe neManicaland. Uko kwakarohwa vatsigiri vavo vakawanda nezuro uye mudungu wemotokari dzavo dzaiva nemutungamiriri webato ravo vaNelson Chamisa wakatemwa nematombo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF.
Zvaakuratidza kuti ZANU-PF iri kuvhunduka vari kutya ndosaka muchiona vatanga mhirizhonga kuda kupwanya mota dzedu kukuwadza vanhu kumaruwa kuchizira vanhu.
Vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muhofisi yezvekufambisa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira vati bato ravo hariiti zvemhirizhonga uye panyaya nezuro yekuGlenview 7 vachakamirira mapurisa kuti apedze basa ravo vozoti vopadivi ravo.
Ichocho chiitiko chekuti kwakatoitika musindo pakati kakashaya zvinhu zvisingatifadzi isu semhuri yeZANU-PF nekuti mutungamiri wedu ari kukurudzira runyararo nekubatana.
Mapato anopikisa anoti CCC neNCA mumasvingo ari kuti bato reZANU-PF nenhengo dzaro dziri kufamba nemidhudhudhu dzichirova tsigiri nekushungurudza vatsigiri vavo kubhikita kwaGutu nekwaChivi. Vanoona nezvesarudzo muCCC kubhikita vaJohni Mupanduki vati nhengo dzeZANU-PF dzine zvimudhudhudhu dzinopfuura 20 dziri kugara pachikoro chekwaChikuku dziri kushungurudza vatsigiri vavo.
Kuno kubhikita zvinhu hazvida kumira mushe kunyanya kubhikita East kune vanhu vakauya nemamotabike vanosvika more than 20 vari kurova vanhu vakapfeka regalia yeCCC nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzeCCC vari kurohwa.
Izvi zvatsinirwawo nemutauriri wenca munyika uye vari kukwidza musarudzo dzenhengo yeparamende vakamirira bato ravo iri kubhikita West vamadhogi Chivasa.
Sebato renca riri kukwidza riri kubhikita, tiri kuti zviri kuitwa izvi hazvisiri pamutemo, hazvifaniri kunge zvichiitika, uye tiri kukurudzira vanhu kuti vasachichidzirwa kunzi kwanzi vavhotere ZANUPF.
Kwagutu, nhengo yeCCC iri kukwidza musarudzo dzeparamende kugutu East vaGift Gonese vati motikari dzavo dzakadzingirwa nezvimudhudhudhu zvisere zvaive nevanhu vaida kuvarambidza kuenda kumusangano wavo.
Tizakakomana nezvimudhudhudhu 8 vanofungidzirwa kuti ndeve ZANUPF vakabva vatanga kudzingira imwe mota yedu yeyero, and as if not enough vese vari 8 vakadzingirira vachidzingira vakomana ndobva vatiza nekukembe emapurisa.
Asi mutauriri weZANUPF mudunhu remasvingo vapepuka ichiwewe vati bato ravo harisi kuziva kuti vane zvimudhudhudhu ava ndivanani.
Avo vamuri kuti vari kufamba nezvimudhudhudhu avo hativazivi, hatina vanhu vedu veZANUPF vatatuma mumadistricts edu.
Mutauriri wemapurisa mumasvingo inspekita kuda kwachedhewa vati vanga vasiri muhofisi uye hasati vanzwa nyaya iyi. Mune imwewo nyaya, munyori wesangano revakarwa hondo yetsungunuko vaDouglas Mahia vati vari kutsigira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo reZANUPF musarudzo dzegore riri. Vachitaura pamusangano wavaita nenhengo dzavo muchinoi nhasi, vaMahia vati sangano ravo riri kuronga kuunganidza vanhu mamiriyoni maviri vachafora mumigwagwa yeHarare munguva pfupi inotevera, vachiratidza rutsigiro rwavo kuna vaMnangagwa.
Zuva kana zvaita kuti tese tinofanira kuya kuHarare, toda kuisa 2 million maki Harare. Vakangokirikumbira chete 2 million maki.
Vanoona nezvematongerwo enyika vanoti kukwira kuri kuita mhirizhonga kunogona kukanganisa sarudzo, zvinozoita kuti dzisatambirwe nevamwe zvakanaka. Zvichakadaro, musinda weAmerica muZimbabwe wati uri kushushikana zvikuru nemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika munyika pamberi pesadzo dziriko mwedzi uno. Mumachoko avaburitsa patadimutande reX iro raimbozikamwa nekuti Twitter, muzinda uyu wati unokurudzira vemapato ezvematongerwo enyika ose kuti asimbise nyaya yerunyararo mumashoko pamwe nezviito, uchiti vana veZimbabwe vanofanira kubvumidza kutsvaka rutsigiro murunyararo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Vedzisvondo pamwe nemapato ezvematongerwo enyika anosanganisira CCC neZANUPF nhasi vasainirana chibvumirano cherunyararo kana kuti peace pledge muHarare, vachitsidza kuti nyika inofanira kuita sarudzo murunyararo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano rinomirira vedzisvondo munyika reZimbabwe Heads of Christian Denominations, Bishop Neva Mparutsa, vashora mhirizhonga yave kuitika munyika vachiti zvinogoneka chose kuita sarudzo dzisina mhirizhonga.
Ngativhotei murunyararo, ngatikampenei murunyararo, ngapashayiwe munhu angafe nokuda kwemaelections kana kukuvara nokuda kwemaelections. Tatisusu tiri vana veZimbabwe, tiri vana vemunhu umwe chete, tiri vana veZimbabwe. Ngatidananei, ngatisarudzei vatungamiri vedu murunyararo. Ndo zvatawirirana pano nemapolitical parties asaina pamberi pamabhisho.
Vaendera mberi vachiti kuva nemuono wakasiyana panyaya dzematongerwo enyika hakufaniri kuparadza ukama pavana veZimbabwe. Vakati zvakaitika nezuro kuGlenora, apo pakaurawa nhengo yeCCC, vati Nashe Chitsunge, pamhirizhonga yezvematongerwo enyika hazvifaniri kuitika zvachose.
Hatidi kuti tife kana kukuwadzana nokuda kwemaelections. Tiri kusarudza vatungamiri tiri vamwe chete, tiri vana vemunhu umwe chete.
Vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika vari kukwikwidza neveruzhinji navose vane chekuita nesarudzo kuti vaparidze nekuvhota murunyararo. Mutungamiri weZimbabwe Council of Churches, zvakare vari Bishop veAnglican Church Central Zimbabwe Diocese, Bishop Ignatius Makumbe, vati kusainwa kwaitwa chibvumirano cherunyararo uku kunoratidza kuti vana veZimbabwe vane nyota yerunyararo.
Muziva kana tisina runyararo hatigoni kubudirira. Kudanana ndochinhu chatirikuda kuti tidzidzisane, tibve munyaya yekuti Zimbabwe ive nyika iri safe for everybody. To associate, to talk, to do whatever we can do.
Vasaina vakamirira bato reCCC vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti vakatsamwa chose nemhirizhonga iri kuitika munyika asi vanoda runyararo.
CCC ibato rerunyararo. atidi bimjonga, atidi kuteuka kweropa. Saka pesi pesi panota urwa, zinjigeru nyararo, unutu unatakamira tewiti pantuzi.
Vati shuviro yavo ndeye kuti vamwe vasaina chibvumirano ichi vakaita seZANU PF iyo iri kupomerwa mhosva zhinji dzemhirizhonga munyika vatevedze chibvumirano chavasaina nhasi. VaFortune Chasi vanove mutevedzeri wemunyori anoona nezvemutemo mubato reZANU PF avo vasaina vakamirira bato ravo vaudza Studio 7 kuti ZANU PF yakazvipira kupinda musarudzo pasina mhirizhonga.
Takazvipira kuti tinge tichi pinda msarudzo pasina kurovana kwevanhu kana kutukana.
Kunze kweZANU PF neTRIPC, mamwe mapato asaina chibvumirano ichi anosanganisira Movement for Democratic Change inotungamirirwa navaDouglas Munzora, United Zimbabwe Alliance neUnited African National Congress. Pasi pechibvumirano chanhasi ichi, mapato aya atsidza kuita zvinhu gumi nezviviri zvinosanganisira kutevedza mitemo yakatarwa mubimbiro remutemo inosunga nyaya dzesarudzo kana kuti Code of Conduct, pamwe nekushoropodza uye kusiya tsika yekukurudzira mhando ipi zvayo yemhirizhonga. Mukuru wesangano rinokurudzira runyararo munyika re4H Zimbabwe vaJohn Muchenje vaudza Studio 7 kuti vanovimba kuti mapato ose ezvematongerwo enyika achatevedza chibvumirano chanhasi ichi.
Ewa, zvinofadza nekuti tikaona mapolitical parties angari panapa vese vari kutaura nyaya dzepeace, uye vechechi vatorawo lead in terms of engaging the political parties all Zimbabwe in promoting the peace in our country ahead of 2023 elections. Zvinhu zvinofadza chaizvo kuona vemapato vari pano, vemasondo vari pano, chikudza nyaro munyika yedu yeZimbabwe.
Mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vativo vanotsigira chibvumirano chanhasi. Vanhu vanodarika mazana mashanu kusanganisira vamiriri venyika dzakaita seAmerica nenyika dzekuEurope vaitawo zvapupu pakusainiranwa kwechibvumirano ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangoja.
Vaimboshandisa zvinodhaka vemakereke, vemasangano akazvimirira oga, mapurisa pamwe nevezveutano, nhasi vafora mumigwagwa yeguta reVictoria Falls senzira yekukurudzira nekuyeuchidza veruzhinji kuti vasashandise zvinodhaka. Chituko chanhasi ichi chiri kuuya paine mashoko anoti vechidiki vane makore ari pakati pegumi nemana nemakumi matatu nemashanu vangangosvika kuzvikamu makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70% muguta reVictoria Falls vari kushandisa zvinodhaka. Izvi zviri kuuyawo zvakare mapurisa achangobva kuzivisa kuti akasunga vechidiki vanosvika gumi nevapfumbamwe mumusha wekuwadzana vanonzi vaiita mutambo kana kuzvitandadza nenyaya dzepabonde nekushandisa zvinodhaka. Dambudziko rezvinodhaka idambudziko rabata nyika yose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zveutano uye vari mukuru wesangano rePeace Hub Zimbabwe muzvare Irene Peace Hungwe kuti tinzwewo maonero avo.
Danho ravatora idanho rakanaka kuti vemubatanidzwa namapazi akasiyana-siyana vabatane takanangana nenyaya yevanotora zvinodhaka. Asi tioda kuona kuti hazvipereri mumigwagwa here chete, pane zvatinozoita here pamagrassroots. Zvii zviri kuitwa zvakanangana nokuderedza, nokuti chokwadi kumacha tinogona kuinda mumigwagwa tigotaura pamaterevhizheni, asi pamagrassroots tiri kuinvolva here ivo vacho vari kutora zvinodhaka kana kuti vari kumisana nedambudziko irori.
Kana muchiti grassroots apa muzvare Hungwe, muri kutaura vapi?
Tiri kutaura kuinvolva active participation yevana vacho, nitikukwanisa kuvaidentifya here munharaunda dzatiri kugara, kana kuti tapedza kumacha tostigmatiza tichivabata nekusiyisire ruoko, tichivatumidza mazita akasiyana-siyana zvinoita kuti vasabuda pachena kana kuti vasasununguka kuwana rubatsiro. Kazhinji ndo zvandiona zvichiitika, nesaka pane timu imwe yatinoshandisa yekuti nothing for us without us.
Asi ka tinoona kuti vana vakazhinji vanotanga vachiita zvinhu izvi muchihwande zvokuti pazvinozosvika pakuonekwa kana kubuda dambudziko rinenge radzikamidzi, ndezvipi zvingaonekwe nevabereki kana neveukama kuti mwana aakushandisa zvinodhaka kuti pakasike kutorwa matanho?
Maita basa kuvaitane kusupervisa unhu wemwana kana kuti behavior yake zvinotibatsira kukurumidza kuona shanduko paunhu wake kana kuti pamaitiro ake. Saka kazhinji kachoni vabereki hatina nguva yekusupervisa kana tiyokumoni tiyokunyatsa kucherechedza unhu hwevana, tine tichingo vatengera mafoni kana tichingo vapa zvinhu zvepanyama zvezvima tiriristic asi zvakanyanya kukosha kuti tione maearly warning signs ekuti mwana wedu pane zvinenge zviri kuitika kwaari pamwe achafari kugara pane vanhu kana kuti madyiro aakuita kana kuti aakunonoka kudzoka kumba iwawo masaizi iwayo aya anenge achitonongedzera kuti aiwa pane zviri kuitika zvinenge zvingati tikurumidze kuona zvekuita.
Vanga vari vanoongorora zveutano uye vari mukuru wesangano rePeace Hub Zimbabwe, Muzvare Irene Peace Hungwe, vari parunare muHarare neStudio 7. Muurongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo, mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa nhasi vasangana nevatsigiri vavo kucheche mudunhu reManicaland. Uko vano mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato reZANU PF vaConstantino Chiwenga vachisanganawo nevatsigiri vebato ravo kwaChivi. Mumwe wevatevedzeri wemutungamiri weZANU PF vaKembo Mohadi vanga vari kuBait Bridge vachiitawo zvimwe chete zvekutsvagira mapata avo rutsigiro. Mutungamiri weZANU PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kunge vari kuuzumba mangwana.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS ranga richitarisirwa nhasi kubuda nechisungo chekuti rotumira here mauto muNiger kuti abvise mauto akabvuta masimba nechisimba mushure mekukundikana kwenhaurirano dzekutsvaga nzira dzekugadzirisa gakava riri munyika iyi. ECOWAS yati inokwanisa kubvumidza chisimba kana mutungamiri akabviswa pachigaro vaMohamed Bazoum vakanga vasina kunge vadzoserwa pachigaro panosvika musi wesondo. Vaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakaramba mhosva yavari kupomerwa yekuda kuedza kushandura zvakabuda musarudzo yemuna 2020 kuitira kuti varambe vari mumasimba mushure mekukundwa musarudzo idzi navaJoe Biden. VaTrump vakamiswa pamberi pedare muWashington DC. Vamwe vagari munzvimbo dzakasarira munyika vari kushoropodza kusarira kwenzvimbo dzavo vachiti munzvimbo idzi mune zviwanikwa zvinogona kuvandudza upenyu nekuvasimudzira. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Tiri kufara nekwanoti kusarira kwenzvimbo yaanogara yeChiredzi ndiva makoshoko. Vashoko vanoti kunyange nzvimbo yeChiredzi ichirimwa nzimbe dzinogadzirisa tsvigiri inotengeswa munyika yose pamwe nekunze kwenyika ine hurombo hunotyisa. Vashoko vanoti chipatara cheChiredzi hachina mishonga asi chichitarisirwa kubatsira vanhu vanodarika 300,000 ezviuru kana kuti 300,000 uye imba inochengeterwa vafi kana kuti mochari yave diki zvikuru isina michina inoita kuti itonhorere izvo zvinozoita kuti mitumbi yevafi igume yave kuipa. Vashoko vanoti vagari venzvimbo iyi vakawanda vavo vari verudzi rwechitsonga vakabviswa munzvimbo yegona renzou game reserve iyo yaiva nzvimbo yemazeteguru avo kuitira kuti muiswe mhuka ivo ndokuendeswa kuHippo Valley. Vanoti ikoko vakazobviswa zvakare vachiendeswa kwaChilonga uye pari zvino vave kuda kubviswa zvakare vachiti hapana budiriro inouya nekutama-tama kwavari kuitiswa.
Ukatarisa kuti vanhu vechitsonga vakamuvhiwa kubva kugona renzou, vanhu ava varwadzikana zvikuru nekumuvhwa kwacho.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekusiyakovhu kukariba mudunhu remashonaland west vashaini gwangwava. Vagwangwava vanoti mazeteguru avo akabviswa munzvimbo yezambezi pachivakwa dhamo rekariba uko kune mamwe magwenye emagetsi vachivimbiswa kuti magetsi nemvura zvichavatevera.
Isu sevagari vekuna Zambezi ndofunga mazitateguru edu akabviswa murwizi rwaZambezi kuti kuvakwe dhemu rekariba vakavimbiswa kunzi magetsi achakuteerai, mvura ichakuteerai kwamuri kunogara. Asi pari zvino tinoshamisika magetsi achiendeswa kunzvimbo dzakaita sana Mutare kunana Harare isusu tisina kana magetsi.
Vagangwava vanoti zvinorwadza kuti pamakore anodarika makumi matanhatu vabereki vavo vabviswa muna Zambezi vachiri kurarama upenyu hunosiririsa vasina makiriniki nezvikoro, asi makambani anovhima mhuka dzemunharaunda yavo pasina zvinovaratidzawo kuti nharaunda yavo iri kupinza mari munyika.
Saka zvinosiririsa kuti almost 50 something years, close to 60 years kubva vabereki vedu nana sekuru vabviswa muna Zambezi tichiri kurarama upenyu hwevanhu vakasaririra, hatisi kuinjoya, hapana chatiri kubhenefita.
Dambudziko iri harisi kuchirezi nesiyakobho chete, sezvo vamwe vagari vekwamutoko kumashonaland east vachiti rakadzikawo midzi kwavo sezvo makambani ari kuchera matombo mudunhu remutoko ari kungomora zvicherwa zvavo pasina kuvandudzwa kwenzvimbo iri kubva matombo aya sezviri kutaurwa nasekuru Francis Pawandiwa. Mukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezvowanikwa reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti dambudziko rekusarira kwenzvimbo dzine zvowanikwa zvinokwanisa kusimudzira nyika iri rinokonzerwa nemakambani anoshanda ari muhapwa dzevakuru vezvematongerwo enyika.
Model iri muZimbabwe iri kushandiswa ndeyekuti private sector inoshanda iri muhapwa zemapoliticians.
Vamaguhu vanoti dambudziko rekusimudzirwa kwenzvimbo dzine zvowanikwa rinopedzwa chete nekupa masimba ebudiriro kumatunhu kana kuti devolution kana zvikaitwa nenzira yakanaka. Vamaguhu vanoti vemakambani vanofanirwa kuita zvibvumirano nemakanzuru kwete nevakuru vehurumende kuHarare.
Tiri kuda kuti RDC yekwamutoko mainvestor ese vanga vari pasi peRDC vasainira nezvibvumirano neRDC vapiwe malicense ekumaina nethe RDC ishanda neprovincial council yeko.
Tevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti vemakambani vanosungirwa kutaura nemadzimambo kuti vaite zvirongwa zvinoyamura vagari. Amai Chombo vanoti bazi ravo rinobhadharisa makambani anochera zvicherwa mitero kuburikidza nemakanzuru mari dzavanoti dzinofanirwa kuvandudza nzvimbo dzinenge dzichicherwa zvicherwa izvi. Nyunyuto dzekusaririra kwematunhu akawanda munyika dzakatekeshera zvekuti vagari vakawanda vanoti vari kufa nenyota makumba ari mumvura, dzimwe nyanzvi dzezveupfumi dzichiti rushambwa rwevanhu vematunhu aya rwekuti vari kudyirwa pfuma yavo nevarefu pasina anovarwira. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Nhau dzemitambo. Chikwata chemutambo webhora remaoko kana kuti netball chemaGames charova Barbados 75-48 kumakwikwi e2023 Netball World Cup. Mutambo uyu ndo wabva wekupedzisira weZimbabwe kumakwikwi aya. Kumakundano eWomen's World Cup Finals 2023 ari kuAustralia neNew Zealand, Morocco neZuro yakave chikwata chetatu chinobva muAfrica chemadzimai chakabudirira kupinda mugungano rezvikwata gumi nezvitanhatu kana kuti Group of 16 mushure mekurova Colombia 1-0. Zvimwe zvikwata zvemuAfrica zvakabudirira kare iSouth Africa neNigeria. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi anorova musambo weAfrofusion achiimba ari muHarare, Lenin Zvidzai Guvea. Ngatinzwei achitsanangura muhurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
ndakaberekerwa kuHighfield kuLusaka.
Lusaka zvemagitare izvi zvakatanga rini?
Magitare ndakamatanga mugore ra 2010 ndopa ndakatanga kurekoda, but kumashurewo taingofamboona namukoma Rocky tichiendawo malive shows kwavanoendawo tichingoonawo tichingodzidza. Pandakaita isingu yainzi You Give Me Hope yange yakarekodwa namukoma Rockford Josephat.
Vabereki veukama vaitiwo kudii pamakazvitanga?
Vabereki vanoita dambudziko nazvo nokuti baba vangu vagara vari munhu wemagitare kubvawo kumatongoti late 70s. Munhu akati ngatotangawo magitare achaimburidzana natinei chikupo, ndikati ndakavhiringidzwa nevabereki aiva ndinoenda kutonyepa.
Iri kutambirwa sei mimhanzi yenyu muchaunga umu?
Vanhu vari kutambira music zvakanaka, because haisi kungotererwa chete pamaplatforms akaita seYouTube kana kuti maradio stations, but ndinoona nekufamba tinoita, because tinofamba munzvimbo dzakasiyana, masungura zone, kuti kana usingari dzesungura ikoko haudiwe. But tinoendawo takaberekwaona namukoma Romeo Gasa tiri makete raisers, unotosvika autoperform autoda vanhu autofara. Saka I believe kuti vanhu vari kutambira music yedu zvakanaka chese.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Machallenges mahombe atinawo ini ngirikini maresources, atina maresources ekuti tikwanise kunyatsoita ati yatinenchida kuti tiite kusvika tinyatsoratidza kuti potential yedu inokwanisa kuputika kusvika papi. Saka maresources atina. Uroda kurekoda, you end up wakurekoda zvekukiya kiya, uroda kuita video rinenge richida budget yemari chaiyo chaiyo yakanyatsoti oo.
Vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Okay, vanoda kuti bata vanokwanisa kundi bata pa +263 787 155 825. Email address it's lguvea09@gmail.com. Pa Facebook page redu ndiroro Lenin Guvea, pa Twitter, Instagram Lenin Guvea. Nokwanisa kuti bata pane any of those.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu ndeyekuti kudii?
Shoko angu kuvatsigiri ndeyekutenda nekuramba tichiti ngavatitsigirewo, ngavatiteerewo maplatforms edu, maudzana udzana ikoko, maudza vamwe.
Nasi hoza Friday, chitipai kamwe chete kamunoda tibude nako mudariro, Timbo Jambawo maspika.
Ndoimba kuti tikabuda edu muchirongwa umu ne free wifi, because ndokari kupisa kacho, ndokari kurira izvozvo, ndokari kusheka mastreets. Saka ngatingobudai ne free wifi iyoyo, takatongoenda takaenda zvedu.
Hanzi kango makaririsi ndokano paruka tata kunakidzwa nako kambo free wifi. Handizoti kana itairo tikwanisenge tichibata wifi tiri kwese kwese kwatiri, asi manzwa kambo kubva Lenin Zvidzai Guvea anga achiita hurukuro naIvan Zininga weStudio 7 musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 pm manheru ano, apo tiri kutarisa nezvekusainiranwa kwechibvumirano cherunyararo kwaitwa nevemapato ezvematongerwo enyika pamwe nevemakereke muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, timbotarisa misoro yenhau zvakare. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe vanozivisa kuti mapurisa asunga vanhu gumi nevaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwemutsigiri weTriple C muHarare neZuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyai muna Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tateleli thuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika uhlelo ngolimilo esishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 4 Ncwabakazi 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
lokho esikwenzileyo namhlanje ngithemba elizweni leZimbabwe into eqakathekileyo kakhulu. Ngoba siyazi ukuthi kungeke kube lokhetho olohlonzi kungela kuthula. Yikho ke namhlanje yikho besibize ama political parties atshiyeneyo ukuthi abuye azozinikela ukuthi kukho konke okuzadwenzakale bazafaka ukuthula phambili.
Abomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Heads of Christian Denominations bahlalise phansi inkokeli yamabandla ezombusazwe ukuze ilobelane isivumelwane sokulondoloza ukuthula ekukhankaseleni ukhetho.
Statistics iphumile yathi khona ama youth kwenye watch lapha eVictoria Falls specifically ward 9 we are told ukuthi ama youth bakhona vele kathi sabaningi bakhona sebegula inkuhlane yengqondo le age group between 15 and 24 yibo sebele asebe baningi kakhulu abasenza konoko ngenxa yani ngenxa yema drug substances.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngezentuthuko abezokholo abezempila kahle labomthetho lamhlanje bamanyane kusehlakalo sokufola edolobheni leVictoria Falls emkhankasweni wokuveza inhlupho zokusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo. Kukhethwe induna ezingamashumi amathathu lasithupha edalele National Council of Chiefs kukhetho oluqhutshwe elizweni lonke izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Heads of Christian Denominations bahlalise phansi inkokeli yamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF leCCC ukuze alobelane isivumelwano sokulondoloza ukuthula befunga ukubana bazakhankasela ukuthola usekelo kukhetho kungela kufuthela na lodlakela. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Bekunabantu abafika amakhulu amahlanu 500 abakade behlabela bedumisa inkosi ngesikhathi kulotshwa isivumelwano sokuba ilizwe liqhube ukhetho lwalonyaka lukamhlaka 23 Ncwabakazi olungela budlwangudlwangu. Umbuthano wanamhlanje wenziwe ngemva kokubulawa kwelinye ilunga le-CCC emzini oweGlenora eHarare izolo uTinashe Chitsunge. Abakholo besithi kuchitheke igazi ngenxa yokudinga usekelo. Omunye wabafundisi abaqoqela umsebenzi umnumzana Trevor Masuku uchasisa kabanzi ngabakujongileyo kusehlakalo sanamhlanje.
Lokho esikwenzileyo namhlanje ngithemba elizweni leZimbabwe into eqakathekileyo kakhulu. Ngoba siyazi ukuthi kungeke kube lokhetho olohlonzi kungela kuthula. Yikho ke namhlanje yikho besibize ama political parties atshiyeneyo ukuthi abuye azozinikela ukuthi kukho konke okuzadwenzakale bazafaka ukuthula phambili.
Amabandla ezombusazwe alobelane isivumelwano lesi ayisikhombisa abalisa iZANU-PF, CCC, MDCT, UZA, UANC, ZAPU leNPC efunga ukuba akasoze enze udlakela ngesikhathi ekhankasela ukudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho. Ekhuluma kulomhlangano umsekeli kanobhala wezokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi njengebandla abakhathazekile ngezehlakalo zodlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho elizweni.
le ukuthi kube lokuthula elizweni njalo ngesikhathi sama elections. Kodwa nje sisayinile njengebandla kodwa kulokunye sikhalaza ngakho njengoba sikhuluma kunje sokhathesi sikulesidumbu omunye wethu obulewe ngabantu bezano PF izolo ende ngezinye izinto eziyingqakela nxa sikhangela udaba lolu olokuthula oloku elwepeace siyebo sisayinile kodwa kakulungisiswe lokhuyani nxa kuthiwa kumuntu wonke akasayine sibone lebandla lezanu PF lisayinile lamanye amabandla asayinile kodwa okumqoka yikuthi bazalandela yini na izinqumo lezi ezikhona ku-peace flag
ilunga lezanu PF elikade likulumbuthano umnumzana Fortune Chasi engummeli wemazwe we-south edayele ephalamende uthe ibandla lakhe liyaqakathekisa ukuthula esithi kulusizi ukuthi sokubulewe ilunga le-CCC ngesihluku esinje
njengomhlangano vele ukuthula siyakuqakathekisa kakhulu ngoba khona vele nxa sithi khona sile election sitsho ukuthi umuntu kumele akhululeke ukuthi abe ngumuntu oqambayo umuntu amfunayo kunjalo ke siyacela kakhulu ebantwini bonke bangabe ngabe ezanu PF bangabe ngabe CCC MDC kumbe any political party siyacela ukuthi kuma elections laba kube nokuthula
omunye njalo kade sembuthanweni munye unkosikazi Sekai Holland owaba ngumphathi ntambo wezokuthula uthe ujabule kakhulu ngesehlakalo lesi
ufuna ukubonga labo bonke ababuyileyo ngoba abaningi banxusiwe kababuyaka kodwa ke uqhakathekile ukuthi ilizwi likankomo uvice president ulanda lokhu silandela inyawo zakhe ezokuthi sikhangelane lokuthula ngesikhathi sokhetho uzulu ngalandele khonoko
abanye abakade besembuthaneni lo bagoqela abasekeli bamabandla amapholisa ingatsha zikahulumende nabameli bezigodlo zamazwe aphandle afana le-USA, EU, Canada, Australia lamanye abaningi abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula kuphunguke izihlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo ngimele i-27 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu
Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi amapholisa asebophe abasolwa abalishumi lambili 12 phezu kokubulawa komsekeli webandla eliphikisayo ele-CCC uthi Nashezi Tsunge yena ogongodwe ngabantu abacatshangelwa ukubana ngabasekeli bezanu PF emzini weGlenora eHarare izolo wafa. Umnumzana Kazembe utshele intatheli zindaba eHarare namhlanje ukubana uselaye amapholisa ukubana abophe bonke abalokwenza lokubulawa kukaChitsunge kungakhathalekile lokuthi ngabaliphi ibandla. UChitsunge uhlaselwe ngabantu ababikwa bengabezanu PF izolo ngesikhathi esiya emhlanganweni webandla lakhe labanye bakhe ukukhankasela ukhetho. Isikolo someli weMelika eZimbabwe laso sethule umbiko namhla sisola udlakela osoludlondlobala elizweni phambilini kokhetho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ngalolu daba.
Lolu dlakela yilokho kade abantu bekwesabela ukuthi kuza kwenzeka ngokuba izinto esesazijwayela ukuthi ziyenzeka njalo nje nxa kulokhetho lapho kubulewa khona kwethuselwe kuvalelwe ejele labo abamaqembu aphikisayo ukuze bangakhankasi ngendlela ekhululekileyo ukuze bangavoti ngendlela ekhululekileyo. Ukhetho lokhetho kusuka ngo-1980 lulokwethusela phakathi lulodlakela phakathi abantu kabakaze balithole ithuba lokuvota bekhululekile. Kuyinto ke embi kakhulu engahambisani lesisekelo sombuso lemithetho yelizwe lemithetho yomhlaba eza kwenza ukuthi lolu khetho luthi lusiyaphuma umthumela wakhona kube lompikiswano ngalo ukuthi kakuhambanga kahle ngakho ke lokho kuphuma okhethweni kakuvezi intando yabantu bezimbabwe bekusatshelwa lokho ukuthi kuza kwenzakala kodwa ke besikubona lapha lalaphana sakubona ngama by election khathesi sikubone ngendlela edolobheni phakathi kulama TV la yonke into kwabalula ukuthi kutholakale kubonakala ukuthi kuhambe njani.
Umphathintambo wendaba zasekhaya ukaZembe kaZembe uthi amapholisa asaphenya futhi aza kutsho engaqeda ukuthi lolu ludaba oluphathelane lezombusazwe yini. Ungathini ngalokho?
Kusegcikeni konke akudingi ukuthi kudingisiswe ukuthi udlamelo oluphathelene lezepolitiki obuleweyo obulekele ipolitiki yakhe ube ngumuntu okhankasayo ekhankasela iqembu lakhe ngokuthula wakufela khona lokho ngoba labo bengafuni ukuthi akhankase ekhululekile. Ngakho ke akulanto edingakalayo phezu kwalokho ngaphandle kokuthi kubotshwe abantu bajeziswe ngendlela enkulu kakhulu ukuthi kube lo mbuzo othi kambe kuphathelene nepolitiki kumbe akuphathelene nepolitiki. Akudingakali konke lokho kusegcekeni kubonwa la ngumntwana omncane ukuthi hayi oweqembu eliphikiswayo ubulewe ebulawelwa ukuthi ubekhankasa ekhankasela iqembu lakhe njengalokho kulokhethwe elizweni lonyaka kuyona linyaka.
Singathi lolu luzaba lukhetho olukhululekileyo yini nxa sikhangela uDlakela osolukhona?
Ukhetho vele asoze lube lukhetho olukhululekileyo hayi ngoba mhlambe kubulewe umnumzana obuleweyo kodwa ngoba zinengi izinto impawu ezenza ukuthi kucace ukuthi ukhetho alukhululekanga. Ukukhululeka kokhetho ayisikho ukuthi kungabi khona otshaywayo lobulawayo, kuyizinto ezinengi, ukusebenza komthetho, ukukhululeka kwabantu ukuthi bakhankase bengethuselwanga, ukukhululeka kwamaqembu aphikisayo ukuthi akhankase engavinjelwanga ngamapholisa, konke ukusebenza komthetho ngendlela efaneleyo, ukuma ukuzimela kwemthethwandaba, ukusebenza kwezemisakazo ukuthi kambe laba baphikisayo bakhona yini emisakazweni kahulumende. Lazo zonke leziya zinto nxa ukuhlanganisa konke khona lokho kuyacaca ukuthi ukhetho lolu njengalolu khetho oludlulele laloliyana laloliyana asoze lube ngolukhululekileyo. Kodwa yonke into imiswe iyahambisana leqembu elibusayo. Lokho kusegcekeni ungabukela i-television uzakubona, ungalaleli i-radio uzakubona konke khona lokho. Ngakho ke hayi ukhetho asoze lube ngolukhululekileyo kungakhathalekile ukuthi kubule umuntu kumba kubulawa ngamuntu.
Lo ke umnumzana Efihlela Ncube ohlaziya ezombusazwe exoxa lapho lo Ntungamile Nkomo owe Studio 7. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngezentuthuko, abezokholo, abezempilakahle labomthetho lamhlanje bamanyane kusehlakalo sokufola edolobheni eLevictoria Falls emkankasweni wokuveza inhlupho zokusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo ikakhulu ngabasakhulayo. Beveza ukubana lokhu sekuyimvama njalo kuphazamisa kakhulu impilo kaZulu. Unokuthi abadlamini osipha lolu daba.
Ekufoleni lokhu bengena ezitaladeni bekhankasa, baveze ukudana ngezinga abadala lentsha asebethatha ngayo izidakamizwa lotshwala besithi limpi kumele kumelwane layo kuqalela ezimulini. Osakhulayo umnumzana Eugene Sibanda obengumunye wabakade bekumkhankaso wokufola kulandela ukuphunyuka kwakhe emjibileni wezidakamizwa uthi adlula kikho kakufiseli loba ngubani. USibanda wayesele minyaka emihlanu ekwenza lokhu ehlala emabholokweni kwele South Africa njalo esidla okulahliweyo esithi wazithola sekwenza lokhu kulandela ukulahlwa kwakhe nguyise.
I was smoking nyaupe, cocaine, Christo, Daha, every type of drugs, and we were used to smoking those drugs through food, drinking, injection each other, doing a lot of things, sneezing, whatever, taking all those drugs, and they affected me.
Ngangibhema inyawope, i-cocaine, crystal, daha, ngifaka ekudleni, ngizihlaba okunye ngihotsha amakhala. Kodwa kwangiphambanisa kakhulu ngoba ngaswela yona intombi, phinde ngalahlekelwa imuli yami yonke. Kubi ke lokhu njalo yibula ukucabanga ukuthi ziyimpendulo kunhlupho zethu.
Unkosikazi Sergeant Chipofeya obemele amapholisa uthi phezu kwenyawo be inengi selibilisa okudliwayo leminye imigcozo ukwenza izidakamizwa lezi. Uthi mihla lamalanga babikelwa ngohlupho njalo inengi selidlwe ngula.
Kukuhlungu kakhulu nxa sikhangela abantwana bethu banga engage kuma drugs, sebe engage futhi sexual abuse, futhi sebe abuse na sexual konabo. So ingozi yakona sebe ngenela futhi abantwana abancane belala lapho. So liyabona ukuthi lapha sokunzima, sokumele ukuthi sonke nini sibambane njengelizwe, njengecommunity ukuthi sibone ukuthi singaqeda njani umkhuhlane lowe drug abuse, because amanye ama drugs akona alungiswa ezindlini konapho.
Umnumzana Isaac Dube owenhlanganiso e-Reach Out uya kusekela lokhu.
Statistics iphumile yathi khona ama youth kwenye ward lapha eVictoria Falls, specifically ward 9, we are told ukuthi ama youth bakhona vele kathi sabaningi bakhona sebegula inkhuhlane yengqondo le, age group between 15 and 24, yibo sebele asebebaningi kakhulu abasenza khonoko ngenxa yani, ngenxa yama drug and substance abuse. That's the statistics esikhona. Then amapolice ababuye besithi khona thina lapha we are receiving also ama cases, increased cases of domestic violence, ama gender based violence, even ama youth bayabulalana besenza.
Umnumzana Misheki Ngulube obemele inhlanganiso ekumsebenzi wokunakekelwa kwabantwana eMhambi Children's Foundation uthi abazali labo balomlando ekulisaneni lalolu dubo.
So ngalokho ke ama drugs, indaba ama drugs le kumele ikhangelwe from i root problem yakhona abazali. Abanye abantwana bakho nxa ungani uyadingisisa ukuthola ukuthi abalanihlala kahle phakathi abazalini, ba ignore phakathi abazalini. Nxa umzali lo ubaba lo mama bahlala bonke, kumbe ubaba lo mama bahlala besilwa, kuyenza umntwana bese ngasithola iattention bese cabanga ukuthi ngothi ngizilibazise lami ngizenzela ongifunayo, bese thola kahle senza ama drugs. Unfortunately sebambelela kuma drugs, seba addicted, bese kusiba nzima ukuthi echiyane lakho lokho bese kudila izimpilo yakhe.
Obemele ezokholo unkosikazi Travina Chishoni ongu life coach enhlanganisweni ye Arise and Shine uthi inani labadinga ukwelatshwa esibhedlela sabo liyaliqansa, ethi inengi lababhekane lalolu dubo yintsha eleminyaka eqalela kutshumi lane kusiya phezulu. Uthi ngasigaba sinye kuleli dolobho abangamatshumi ayisikhombisa ekhulwini, 70% babhema okubalela imbanje njalo lesikolo kumbe emsebenzini kabasayi. Inkulumo yakhe isekelwa luphenyo olwe World Health Organization olwaveza ukuba intsha enengi kwele Zimbabwe ibhudla utshwala, ibhema njalo ithengisa izidakamizwa. Ngalokhu kumkhankaso lokuvunyelwene ukuqhubeka kuxoxiswana lomunisipala walindawo ukuthi aphume lamacebo okuqoqa ukwakhiwa kwendawo zokufundisa laba bantu, ikakhulu abasakhulayo, imisebenzi yezandla kanye lokuzithokozisa ngezenguqu ukuze baphume kule inkinga. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukhethwe induna ezingamashumi amathathu lasithupha edalele National Council of Chiefs kukhetho oluqhutshwe izolo elizweni lonke. I-commission ebona ngezokhetho ye-Zimbabwe Elections Commission ithi lolu khetho luhambe kakuhle elizweni lonke jikelele. Ezansi yemandebeleni induna ezisakhulayo uBidi Unqaba Ndiweni weMatopo Kezi lenduna uStawutse uDavid Mbetsi owaseBite Bridge abaleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu 30 ngabanye balabo abakhethiweyo izolo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lwayizolo lwedalele National Council of Chiefs lwamkele ngenjabulo olubone kukhethwa induna ezinhlanu ngesabelo sine seManicaland, Maswingo Midlands, kanele Matabeleland North, kudezabelweni zeMatabeleland South, Mashonaland Central, West kanye leMashonaland East kukhethwe abane ngesabelo sinye. Umongameli weNational Chiefs Council, uNduna uFortune Charumira, ngomunye walabo abakhethiwe emasingo. Ezansi emaNdebeleni, induna umphini uJabulani Ndiwene obulilima, yena oleminyaka yokuzalwa engamathumi amathathu lambili, kanye lenduna uNdube uNonhlanhla Sibanda wensiza oleminyaka yokuzalwa engamathumi amathathu lasiyagalombili bakhethwe ndawonye lenduna uStawutse loBidi. Induna uMathema uKhulumani Mathema weStezi obephatheke kulolu khetho uthi luqhutshwe kakuhle.
Ukhetho luhambe kuhle kakhulu olweMatabeleland South, bawinile ama-candidates kodwa engikunanzelele ngibone ungani sowugcwele kubuye abatsha kakhulu ama-chiefs amatsha. Engithemba ukuthi ngobutsha babo bazasebenzisa amandla abo ba-achieve lokho okufanele bakwa-achieve okukhangelelwe from the members of National Chiefs Council.
Induna uMbiko Masuku ematshetsheni wabekudalela i-Chiefs Council kuvotwa izolo uthi abakhethiweyo laba kuzamele bazinikele emsebenzini asebengene kiwo.
Kangele ukuthi bazinikele emsebenzini abahlangana lawo. Aphandle kwakho konke ukuthi usebenze kuhle ukuthi ubuzinikele emsebenzini owenzayo. Sikhangele ukuthi bazazinikela, bawenze ngokuthembeka, bawenze ngenhliziyo zabo zonke lo msebenzi osuthe wabahlangana lawo.
Lamazwi asekele induna uMarupi uOrang Nare Westlonga.
Abantu sibakhethile njengoba kuyikhona siqalisa ukubakhetha, but hayi bona ngendlela esibakhangele ngayo bazasisebenzela ngendlela eqondileyo, ngoba kule singathi siyamsola ukuthi engadonisele emuva kumbe njani.
Induna uMayenga uNgwenya Mafuyane uMatobo uthi ukhetho lwabo lugqutshwe ngokuthula njalo ufisa uZulu aziphathe ngendlela izinduna eziziphethe ngayo lapho ziqhuba ukhetho.
Amakhosi abencintisana abehleka onke ebambana izandla kungathi ngabantwana bomuntu kodwa bencintisana. Lalabo abaphumileyo bayasihlekela bathabela laba asebengene ku-Chiefs Council. Yiwo umfanekiso engicabanga ukuthi nga uZulu uyawubona uqakathekile ukuthi abantu sibanxuse babe khona abanye bezebona ukuthi uhamba njani.
Ezinye induna ebezikudalela e-Chiefs Council kungakaqhutshwa ukhetho lwayizolo zibalisa induna uMasendu uGwebu loSiphaza. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngingu-Albert Ncube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owanqotshwa esikhundleni sokuba ngumongameli welemelika kukhetho olwedluleyo uMnumzana Donald Trump walandule amacala wonke awetheswayo emthethwandaba waseWashington DC izolo. UTrump wetheswa amacala amane ukuzama ukubamba ngamandla idale lephalamende ukubana liguqule impumela yokhetho lukamnyaka ka-2020 ukuze aqhubeke esesikhundleni okungekho emthethweni okweminye iminyaka emine. Kodwa khona kwakusobala ukubana wayenqotshiwe ngumongameli Joe Biden. Obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Antony Blinken uthi ilizwe lakhe lokhu lingakatholi impendulo evela kuhulumende wele China ngemva kokunxusa omunye wakhe walelo lizwe uMnumzana Wang Yi eWashington DC. Wang uthethe ilesi sikhundla esitshiwe nguKim Gang owaphongxotshwa umsebenzi kungela ngcazelo ngenyanga edluleyo. Wabasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esisakaza sise Washington DC.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven so
kuli viki uhlelo Was a Friday silomculi osakhulayo uMncedisi Ncube ozibiza ngegama lakhe lokucula elithi MJ Sings. Yena ke ucula umdumo weAfropop ekobulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
I should have known I look good born wasting my time see to young tad one guns asleep man in bed one guns asleep man in bed
wathi angekho ofana nami namhlusu sitha sakwazi kuba nami ayi ndiyakuvuma ngempela wangenza isilima ngempela
umncedisi uthi ungena kwezomculo wokuzothokozisa uZulu yekela sizwe imbali yakhe ngamafitshane
isikolo ngiqale ukufunda Los K Primary so ngikhulele eThorn Group okulilo kusho okuncane nje phakathi kwengubo yenja nasemagogoba so ngikhulele khonapha ufunde Los K Primary ngabe sengisiyafunda eMzilikazi High School then ngabe sengisiyaqeda sengisethawuni e-Tech College lapho yikho ukufunda kwami engifunde khona.
Igama lakho lokuculela ithi MJ Sings labe yanjani njalo kukhona yini abaculi abakwenza wafuna uba ngumculi
uM umelela umncedisi uJ abesemelela uJeremiah then uSings waphonga uFuture ngemistake ngodishini ebulawayo theatre uma bembiza wathi wasifuna uMJ ohlabelayo ojaji badlukati uMJ Sings music bekuyinto ebengiyithanda vele ngisasincane like ingoma ebengizilalela no abo Love Mama Jaivana, abo Ringo, abo Yuma Sekela, abo Boyz II Men. Genre ngasuka ngayithanda ngabo Afro Pop, Afro Soul. Ezilama live instrument kakhulu.
Sings wasebenza nomuyi uCalvin wasebenza noMatthew Kubrick wafika idlade lakhe elitsha leTop 3 lona lisenzwa ngubeki Ncube leli dlade lephawulelwa uZulu ngeviki ezayo
mhlaka 12 August siyalontsha i-album lonela umuzi andisithanda ukulinxusa lonke mthwakazi nonke nibe nizosixhasa nizosisapota ngoba idlade leli lokuqala and idlade nathi esinethemba lokuthi izathinta abantu abaningi $5 general, 10 emnyango, 20 VIP, 50 VIP. Sinxusa nonke uyanizojabula nathi kube mnandi njalo.
Umculo kaMJ Sings usutholakala nxa ufuna mlaleli.
All digital platforms, yiwo abo Spotify, abo YouTube, abo Deezer. So ungakhiphi MJ Sings khonapho uklikha nje sihle ziphume zonke ngoba kuma-social media ungangilandela ku-Facebook MJ Sings i-Instagram le-Twitter sibizwa nge-X these days then ku-YouTube nje ngingalandela nge-subscribe MJ Sings nakho awu siyabonga kakhulu
litshakazi akhulayo MJ Sings obesiculela umdumo wakhe we-Afropop uhlelo waza Who's a Friday balazodwa endlekini lonke igama lomngezi we-Jesus Band.
Mbali ukholisile umculo kaMncedisi Ncube owaziwa njalo ngegama lokucula elithi MJ Sings umculo ozothileyo owe Afropop. Lingakhohlwa ke ubana ku live talk lamhlanje sikhangela ukulotshwa kwesivumelwano sokuthembisa kwamabandla ezombusazwe ukukhankasa ukuthula kulungiselelwa ukhetho oluqhutshwa kuyona le inyanga kangcwabakazi mhla ka-23.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lo lamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.